Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato rezanupiefu zvichitevera kupinda mune zvematongerwo enyika kwakaitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mubato iri kune kurwisana kukuru pakati penhengo dzaro idzo dziri kuda kuzotora chigaro chemutungamiri wezanupiefu varobert Mugabe kana mukana wacho wavepo. Kurwisana uku kwakatanga gore rapera zvichitevera misangano yakaitwa naamai Grace Mugabe avo vakafamba nyika yose vachinyomba dzimwe nhengo dzakaita sevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Izvi zvakakonzera kuti nhengo dzakawanda dzidzingwe mubato rezanupiefu mumatunhu ose munyika. Kunyange hazvo amai Mujuru nevamwe vakaita sevaimbove mutauriri wezanupiefu varugare gumbo, vaimbove makurukota ehurumende vadidimas Mutasa, vawebesta Shamu navasilvesta Nguni vakadzingwa, kurwisana kwaramba kuchienderera mberi kusvika pari zvino. Vakawanda vanoti kurwisana uku nekudzingana mubato kuchaita kuti ZANU-PF ichaye simba musarudzo dziri kuitarisirwa kuitwa muna 2018. Munyore webepanhau remira mudunhu reMashonaland and West vaDennis Kagonye vanoti kurwisana kuri kuita nhengo dzezanupf kuchaita kuti ishaye simba sezvo kurwisana uku kwatekeshera nyika yose. Vakagonye vanoti izvi zvasiyana nakare apo kurwisana kwainge kuri kwedunhu rimwe chete zvikuru sei remasvingo.
Matambudziko ari kuzanupf yajekerere nyika yese. Zvasiyana nakare yekuti maybe kwainzi kumasvingo ndokune problemu. Vanoenda vanodzikamisana anadzikame mafairi ikoko kandodzingana mafairi. Zvino apapa yanyika yose vaungozwa kuti kuno kwadzingwa munhu ngo kwadzingwa munhu kwadzingwa munhu. Ende vakawanda vanhu vasiri kuda chi utongi hurimo muzanupf. But kungoti vanhu vari kutya asi vangomirira chirongo chichingoputika. Ya kusara iri wika ichasara iri wika zvokuti ichatoshaya mamwe masitsi.
Mumwe mugari wemuchinhoi vatapiwa neshambe vanoti kudzingana kuri kuitika mubato rezanupf imviro mviro dzekuparara kwebato iri. Vane shambe vanoti vamugabe ndivo chete vakabata musangano zvekuti vakabva pachigaro nenzira ipi zvayo ndipo panoparara bato rezanupf.
Ivo vaya ndivo musimboti wemusangano zvokuti kungoti kwavodi zvaona kudengezeka kuchaita musangano.
Izvi zvinotsigirwa nemugari wekubanget vablessed Kachamaenza avo vanoti kunetsana kuri muzanupf uko kwatapurira kune avo vaimbove varwi verusununguko kuchasiya bato iri rava parumananzombe.
Zvinotosiya bato risiri pakanaka kurwisana kuri kuitika imomo. Ivino ukatarisa kuno kwatiri kumashonaland and west kwekuti utungamiri hwavo it provincial level vakaona vakapa a vote of no confidence pana comrade Mutsvangwa. You know, constituency wo izvozvo zvatokanganisawo party because vamutsvangwa vane constituency imwe yavakamiririra yemahovheti. Saka hazvisi kungoafecta vamutsvangwa chete, zvinenge zvaakutotiwo even iko kunenge kwatione discord wokuchi kumahovheti avanotungamira. Obvious pachaitawo vamwe vanoti zvakaitwa izvi neutungamiri at provincial level havatenderane nazvo. Zvinobva zvatotinyanya kupatsanura chimusangano.
Asi vawili nyambe avo vaimbove nhengo yezanupf vasati vave nhengo yemdc mugore ra2000 vanoti vanhu vasafunge kuti zanupf yaparara nekuti ichabuda munyonganyonga iyi yave neuturu hwakaipa.
Masvikwabhozi ariko kuzanupf currently anokwanisa kuafecta vari down the stream, but at the end of the day ndeyekuti ZANU-PF haigoni kunge iri wika kata kuna ma-2018 elections ichange iri ruthless.
Vanyambe vanotsigirwa navaPeter Lewanda avo vanoti zviri kuitika muzanupf ndezvechinguva chidiki asi hazviparadze bato iri nekuti simba rese muzanupf riri pamutungamiri waro vamugabe.
Ndinofungidzira kuti zviri kuitika muzanupf zvekususpendana kudzingana musangano nezvimwe zvokuti vamwe vanenge vachinzi havapanduki kana kuti vatsigire vamai Mujuru vakasara musangano. Izvi zvinogona kukonzera hazvo kusawirirana kana kuti mhirishonga mumusangano uyu kwechinguva chipfupi pfupi. Asi handifungidzire kuti zvinowikena ZANU-PF nokuti ndinofungidzira kuti ndichitarisa kumashure zvakamboitika kumashure zvakamboitika izvozvo kwete muprovinsi muno asi nyika ino yese. Asi kwokupesera kwacho ZANU-PF inosara yakamira nokuti simba rese riri pana President Mugabe. Vanhu vese vanoteerera zvinotaurwa president. Saka vanhu vanogona kunetsana zvavo kuno Mashonaland and West vamwe vachidzingwa.
Vakagonya vanoti kukunda kuri kuita ZANU-PF mumabielections inyaya yekuti haisi kukwikwidzana nemapato makuru akaita seMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai.
Kudyiwa inodyiwa. Although havo vari kuhwina mabielection nokuti hakuna munhu ari kudi wari kukwikwidzana naye. Pamapolitical parties hapana pati ine mutsindo yati yapinda pazviri. Haisi kutombotesuka zviri enough. Because vanhu they are sick and tired. And ukatarisa zvinhu zvacho vanhu vaneta neapati vavashomana vakuenda kutonofota because yangu election after election but 2013 ama by election manganaitwa.
Vamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti ZANU-PF yakaparara kare asi inoshandisa vari muchiuto vasori nemapurisa kuti irambe yakamira semuzamba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.